Tracy.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 20 kugumbi 2022 makaterera kustudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezvemari vamuturi Ncube pamwe chete nevamiriri vedzimwe nyika nhasi vanoenderera mberi nemisangano nebhanga reInternational Monetary Fund. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kubuda kwebhanga reStandard Chartered Bank muZimbabwe hakushamisi sezvo rave bhanga guru repiri rekunze rave kubuda munyika. Vanoshandisa dande mutande reTwitter vanonzi havafari kuti mupfumi anopfuura vamwe vose pasi pose vaElon Musk vatenge kambani iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vari kuenderera mberi nemisangano nebhanga reInternational Monetary Fund IMF neWorld Bank muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutambasere vanoti misangano iyi inoitwa gore roga roga uye ine basa zvikuru sezvo ichiitirwa kubatsira nyika dzichiri kubudirira. Muzvare Mutambasere vanoti Zimbabwe inofanirwa kutora misangano iyi neuremu uye inofanirwa kutevedzera zvose zvinodikanwa nemabhanga anopa rubatsiro sezvinoita nyika zhinji.
Misangano iri kuitwa neIMF kunova kwaenda Minister of Finance vamutuli misangano inoitwa kuti nyika dzakawanda dzisangane nevebato reIMF vachitaurirwa zvirongwa zviri kuitika pasi rese zviri kubatsiridza nyika kunyanya nyika dzinenge dzine upfumi hushoma malow income developing countries kutarisira kuti vari kubatsirikana sei kunyanya nenguva yatanga takatarisana nayo nenguva yatakatarisana nayo yechirwere mupengo checovid-19. So meeting iyi inopa mukana kunyika pamwe chete neIMF kuti dzitarise maprograms akaiswa nebato reIMF maprogram anenge achauya pamberi apo anenge achibatsiridza nyika kuti dzikunde machallenges adzinenge dzasangana nadzo kunyanyisa nekuda kwenyaya yecovid-19.
Imi senyanzvi mune zveupfumi munoti misangano iyi inobatsira vanhu vemuZimbabwe nenzira ipi?
Misangano yakadai inenge ichitarisira kuti nyika dzakaita seZimbabwe dzinenge dzichizobatsirikana kunzwa nekunzwisisa urongwa huripo neIMF vaonenge vachiti tiri kuda kuedza kutiite maresilient strategies kuti nyika dzikunde maeconomic challenges dzakatarisana nadzo. Tinenge tichitarisira iko zvino vari kutaurawo kuti vachavhura bato reresilience trust rinenge richipa malow income countries nyika dzisina upfumi hwakanyanya kutekeshera vanenge vachipiwa malong term loan anenge ane mainterestwo asina kunyanyisa kukwira. Tinotarisira zvinenge zvakaita semaSDR atakapiwa gore rakapfuura neIMF zvakare. Asi tadaro isu sezvizvarwa zveZimbabwe tiri kuona kuti kunyange takapiwa zvinhu zvakaita semaSDR hapana chinhu chatakaona chakanyanyochinja chinoratidza kuti nyika yeZimbabwe yakapiwa 500 million, nyika yeZimbabwe yakapiwa mari yakawanda, mari yema US dollars yaifanira kubetseredza kuti nyika isanyanyotambudzika ichikunda chirwere cheCOVID-19 nema effects acho. Asi hapana zvatakaona kusvika iko zvino, hapana zvatakaona, hapana chatinoziva chete ndechekuti chikwereti chedu cheku-IMF chiri kuramba chichikwira, chiri kuramba chichidedzera interest, pamwe chete nezvimwe zvikwereti zvatinazvo zvatagara tinazvo kwemakore akawanda chaizvo.
Amai Mutambasere, vemabhizimisi vanotarisirei kubva mumisangano iyi?
Takatarisana nekuti mabhizinesi emuZimbabwe vangaonei chakanaka chichabva kumameeting ino. Ndinotaura ndichitarisa zvatakaona makore akapfuura. Gore ra2021 Zimbabwe yakapiwa 650 million US dollars yema special drawing rights neIMF. Asi kutarisira kuno hatina zvizhinji, hatina kana chatakaona chinoratidza kuti munyika makapinzwa mari yakawanda kudaro. Tinotarisira vehurumende, ivo vamutuli vaitaura kuti tichange tichipiwa mari, tichange tichiwedzerwa zvikoro kuti vana vakange vasara nenyaya yeCovid vachazowanawo rubatsiro rwemaboarding schools, zvimwe zvinhu zvakawanda zvatakatarisira kuti tichanzi zvichaitika nokuda kwemari iyi. Asi pare zvino hapana zvataona. Zvazvinozotyisa ndezvekuti mushure mekunge tapiwa mari iyi, mari iyi haisi mahara. Mari ichauya ichibva kuResilience Trust, haisi mari yemahara. Imari yekuti inenge ichitovawo nemutengo, chikwereti. Zvikwereti zvedu zviri kuramba zvichiwedzera. Asi hapana zvatiri kuona zviri kuchinja munyika. Hapana chiri kuratidza kuti nyika iri kubatsirwa nebato reIMF. Hapana chiri kuratidza kuti nyika iri kupiwa mari nebato reIMF, whether ma special drawing rights kana kuti iwo maaffordable loans. Saka naizvozvo ndinoti unfortunately hapana chandinofunga kuti tichakwanisa kuona chakanaka chichabuda kubva kumeeting iyi, asi kuti tichangowanawo ruzivo rwokuziva kuti vedzimwe nyika vari kuitei.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Muzvare Chennai Mutambasere vari parunhare kuUnited Kingdom neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi, Dr. Tapiwa Mashakada vanoti kubuda kwebhanga reStandard Chartered Bank muZimbabwe hakushamisi, sezvo rave bhanga guru repiri rekunze rave kubuda munyika mushure mekubudawo kweBarclays Bank. VaMashakada vanotiwo mabhanga aya ave kunanga kunyika dzine misika yekuAsia neLatin America idzo dziri kusimukira. Asi vanoti hapana chekuchema sezvo Zimbabwe iine mabhanga akawanda emakambani emunyika. Bhanga iri riri kubudawo munyika dzemuAfrica dzinoti Angola, Cameroon, Gambia neSierra Leone, uyewo kuJordan nekuLebanon. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMashakada pamusoro penyaya iyi.
Maererano nokubuda kwakaita Standard Chartered Bank muZimbabwe, hazvishamisi. Ratova bhengi rechipiri pamainternational banks. Munorangarira kuti Barclays yakaitawo withdraw, vari kudownsizawo. Inyaya yekungotiwo iko kuEurope kwacho ikoko vari kuita streamline bhengi ravo vachienda kumastrategic markets. Mastrategic markets ndoari kuAsia, kumafast growing countries. Saka most of the international banks vaakudiversifya kuenda kuAsia nokuLatin America. Vari kupula maassets avo from Africa. Saka it's not a new thing, it's not surprising. Mabusiness decisions anoitwa iwayo. Of course isusu tinongoboyekana kuti bhengi rangagara muZimbabwe for 120 or 130 years. It's almost part of our history, part of our society. But rakatotanga kare kudownsize. I remember mchienda kuchifu kwa kune branch reStandard. I think vakapula muna 2000 and closed many other branches. masvingo vakakloza saka they were on their way to streamline ma operations avo Africa especially also Zimbabwe.
Iko kubuda kwa mabanga makuru ekunzaya kunosiya papi chimiro chema banga muZimbabwe.
It's nothing to worry about because we now have more indigenous banks that take charge or take control, that establish themselves in the financial sector. Very solid indigenous banks. And that's not a problem. If you go to Nigeria, most of the banks are indigenous. If you go to Ghana, most of the banks are indigenous. It was just Southern Africa. Yangaish to dominate one of my multinational banks. But nothing to worry about because we are actually overbanked, so to speak. If you look at our population and the number of banks, building societies, discount houses, we are actually overbanked. So the pulling out of Standard Chartered Bank is nothing to really worry about.
Asi azvizora kidzawo here chimiro chakaipa kune vekunze vanenge vachida kuuya kunoita mabhizimusi muZimbabwe vachionawo mamwe mabhanga makuru akaita saiwa achibuda.
Of course, it might send wrong signals to my investors. Tuafunge kuti nyika yaitiki business nayo asi that's nothing to worry about. Let's accept it. It's a business decision. It's our financial sector is stable and is actually overbanked.
Iwo mabhanga makuru ekunzaya anga achirikuwa nawo here business muZimbabwe tichitarisa mamiro akaita nyaya dzeupfumi.
Ma multinational banks eda mana Barclays nana Standard vakubuda inyaya yemodel yavo yebusiness yokuti yanga iri based on agriculture, financing agriculture. Saka modo yacho iyoyo since 2000 haina kuzovashandira. Vakabva vaita affected customer base yavo and they failed to diversify kuti vapenetrate mama sectors akaita semining, tourism and so on yokutsvaka maclients. Saka agricultural sector yakavhiringidza. Saka I think havana zomborecover kubva patrust yavo iyoyo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vatapiwa mashakada vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti zvinonyadzisa kuti zvinhu muzvikoro zvadzikira kusvika pazviri asi hurumende yakamboedza kukwiridzira nyaya yedzidzo pakuuya kwakaita rusununguko muZimbabwe. Munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti varairidzi vanoona kuti Zimbabwe yape nemakore makumi mana nemaviri yawana rusununguko asi hurumende inorwisana nevarairidzi pachinambo chekusimudzira zvedzidzo munyika.
Svondo rino ratasvika makore 42 senyika yeZimbabwe tichipemberera kusvitonga kuzere. Tikatarisa kunyaya yedzidzo tiri kuona kuti dzidzo yedu iri kudzokera kumashure panzvimbo yekunge dzidzo yedu ichienda mberi sezvo tava nemakore akati wandei tawana kuzvitonga kuzere. Tiri kutarisa kuti zvikoro zviri kumamisha mune dzimwe nzvimbo zvakatofanana nezvikoro zvaivako munguva yehondo zvaidzidzirwa pasi pemiti ndo zvimwe zvezvikoro zvichiriko. Izvo zvinova zvinodzoseredza dzidzo yedu kumashure.
Ndezvipi zvamunofunga kuti zvanga zvichifanirwa kuti zvive zvavepo makore ano?
Tiri kuti dzidzo yedu iko zvino zvikatarisa zvikoro zvinofanira kunge zvawanda uye zvikoro zvinofanira kunge zvine zvivakwa zvinoenderano nemazuva ano asi ipapo hapasi kunyanya kutarisirwa. Saka tiri kuti tawana kuzvitonga kuzere dzidzo yedu inofanira kunge ichiendawo mberi zvakanyanya tichiita kuti hurumende ngainge ichisa mari yakawanda kunyaya yedzidzo. Kuwanikwa kuchavakwa zvikoro zvakawanda zvokuti vana vese vanowanikwa vachiwana dzidzo. Totarisazve zvekare kunyange zvivakwa zvezvikoro zvacho nezvinge zviri zvivakwa zvinoenderana nemakore ano atiri kurarama, makore edigital digital world, ekuti even zvakafanana nemaindaneti makombiuta zvese zvinofanira kunge zvirimo muzvikoro nekuti ndizvo zvavakuwanikwa zvichashandiswa nenyika dzakati wandei pasi rose. Tisaite dzidzo inenge ichidzokera kumashure uye makore edu ekuzvitonga kuzere achinge akawanda.
Vachere, sevarairidzi ndezvipi zvamanga muchitarisira muzvikoro panguva ino?
Tinotarisa ipapo kuti hurumende ngainge ichaongorora nyaya yedzidzo nekupawo mihoro inokwana kuvashandi kunyanya kuvarairidzi mihoro inoenderanawo nekunge vachinzi vashandi vari kuenda kumabasa toraramawo zvakanaka pamwe chete nekuita basa ravo nemazvo kuita kuti dzidzo yedu isenge isingadzokere kumashure nekuti idzidzo yaitarisirwa papapo zvikurusa muafrica muno mese yatinaitiwe juo yeeducation muafrica muno asi pari zvinozvi iri kudzokeresa kumashure zvakanyanyisa zvekuti vanotungamirira nyika vanofanira kuongorora zvakakosha panyaya yedzidzo woikoshesa nekuti ndiyo zvekare inoita kuti nyika yedu ibudirire nyika iende mberi nenharaunda uye dzinge dzichibudirira zvekare
avo vange vari munyori mukuru weatus varobson shere vari parunhare kuharare nestudio 7 tichienda pamhepo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday mune nyaya inoti mufundisi mukuru weJohani Marange Apostolic Church vanowa Taguta Munderume vachachengetwa nhasi. Gurukota rinoona nezvedunhu reManicaland amai Nokutula Matsikenyere vaudza bepanhau iri kuti vamomberume avo vakashaya vavi nemakore makumi mapfumbamwe kana kuti 90 vachachengetwa mumusha waMafararikwa kuBocha. MuNewsday makare kuverengwa kwevanhu gore rino kana kuti 2022 census uko kunonzi kunofanirwa kutanga mangwana kunonzi kwave munjodzi nekuti pane mashoko ekuti bazi reZimbabwe National Statistics Agency rakatadza kubhadhara vanhu vavakadzidzisa kuverenga vanhu. Nezuro dare reHigh Court rakapa mukuru wemapurisa Police Commissioner Godwin Matanga mazuva manomwe ekuti kana vasingadi kuenda kujeri kwemazuva makumi mapfumbamwe vadzorere pabasa mupurisa wavakadzinga basa Muzvare Sikatazile Moyo. Muzvare Moyo vanonzi vakadzingwa basa pamusoro pezvematongerwo enyika asi muna 2020 dare reHigh Court rakatonga kuti Muzvare Moyo vadzorerwe pabasa ravo. NewZimbabwe.com rinoti mumitambo wenhabvu yeAfrica Cup of Nations wegore rinouya 2023 uchatambirwa muIvory Coast, Zimbabwe yaiswa muchikwata neSouth Africa, Morocco neLiberia. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kawanda ndiroda kutaura ndaida hangu ngokomenti apa neyava mutulinyuve kwavari uku pavanoti vanoda kukwereta mari dzokuti dzibatsire pane vakawibwa nemapasha mwacyclone Idai. Ko iya imwe yakambobva kuAmerica yakashandei? Buda imwe zveyokuisa musamba mavo vanhu vanongoyavayana nhasi but ivo vane vachikuudza kuti vanhu vari kuyavaya mari pari nemari dzakauya dzakaridhonetewa nenyika dzakawanda paya dzakaendepi mari idzodzo? Ndaida kuzivawo. Ndine hangu simba rashetsuro ndiri paSouth Africa apa ndiri chizvarwa chemo muZimbabwe imomo. Kudogara muno muSouth Africa utiza namwiri kuno umbabva hwavo vanhu vezamukira ndatenda hangu.
Magadi zvenyu magadi zvengetwa peace mode musariri ndobva ndiri kubhoera uko. Tiripo pakudongo chemane nyika yedu kuno kwatiri kuSouth Africa kuti kunotaka kuda kudzinga asi unotonzwa vamwe vanhu veitosimbisa nenyaya yeZANU-PF. Ii ndinoti pamberi netipo C ende musavhunduka kuti nyika tiri kuitora gore rineri hadai zvaitongonzi kuvhota tichitongoregera bhozi nyika tagara tatora kudhara. Vanhu zvavari kutiitira apa isi hatiri kumbonyatsokuzviona zvakasunuva izvi. ZANU-PF zvavanoita plus zvandakanzwa zvakataura Makandiwa. Makandiwa munombonyatsokumuona here munhu iyeye? Akanyatsa kukwana raiti raiti? Nehandizoni zvakanaka iyi. Musavhunduruka tipo si nyika ndeyedu. Sanupiefu hakuna kani. Pakatotonga ipo pakakwana ende tingazotozoona kuti this time pakaipa mahwani emunhu wese.
Mukoma zvinhu hazvina kumbomera mushe, zvinhu hazvina kumbomera mushe. Vakomana havazibhowa, vakomana havazibhowa, vane utsinye usingaite, vane utsinye usingaite. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvakaoma. Mwana weZimbabwe ari kutambura, Zimba ari kutambura, muZimba ari kuchera, muZimba ari kudya chekutamburira chaicho, muZimba ari kudya chekutamburira. Vakomana havaita, vakomana havaite, vakomana havaite, vane utsinye usingaita. Vanzo vana vanoti vakomana vanogona ndombafa dzacho dzavari kudyira navo, ndo dzavari kudyira navo. Totoseka zvimwe zvinhu zvatenge tichinzwa apa zvedu zvavanenge vachitaura, ngava vataura zvinhu zvizvino, vaita ngava vataura nevana vadiki, vovari vaitaura nevanhu vakuru. Vakomana havazibhowa, vane utsinye husingaite. Mbavha dzese mbavha dziitete, vane huori husingaite. Zvinogoro notopedzerana navo kumaerekshini.
Ini semaonero angu ndinoti president chichava ari kutiopa chigaro sesi zvizvarwa zveZimbabwe tiri kunoku kuSouth Africa tiri kushungurudzwa, tiri kunzi tidzokere kumba. President hapana zvava kumbosimudzawo musoro kuti vatauri ngavatikwanisewo kutipa mabhazi, sezvo tiri kurwa nedambudziko rekunzi hatina mari dzemabhazi dzokuti tiye kumba kwacho. Ngavatipa mabhazi for free, vanokwanisa kuti tikwire mabhazi aya mukwanise kudzoka kumba, tidzoke kumba mwe nyama zviri pamwe chete. Asi ava hazi kudaro, iko zvino takutonzina natakura tinokupai mabhazi kwotokundwa neumwe munhuwo zvake. Asi mukuru wenyika chana kusimudza musoro, mabhazi mazupi paanoenda ari 5 kumusangano asina vanhu vachitambisa fuel, instead yekuti mari iyoyo yekavari kushandisa fuel itakure svanhu tiri kunokutoni tiuye kumba. Ipapo purezidendi ipapo ngava pagadzirisa kuda mabhazi tidzoke kumba.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Murume anonzi ndiye mupfumi kupfuura vanhu vose pasi pano vaElon Musk vari pakati pokuedza kutenga kambani yesocial media yeTwitter. VaMusk avo vakazvarwa muPretoria muSouth Africa vanonzi vane upfumi hunopfuura mabhiriyoni mazana maviri nemakumi matanhatu nemana emabhiriyoni emadhora ekuAmerica, kana kuti US$264 billion. Izvo zvinovaitisa munhu akapfuma kupfuura vanhu vose pasi pano. VaMusk vari kuedza kutenga kambani yeTwitter nemari inoita mabhiriyoni makumi mana nematatu emadhora ekuAmerica, kana kuti US$43 billion. Asi varidzi veTwitter vari kutsika madziro pakutengesa kambani iyi kuna VaMusk. Nyanzvi mune zvekutapwa kwenhau vachidzidzisa paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti vanhu vazhinji havasi kuda kuti VaMusk vatengeserwe Twitter, vachiti hapana anoziva zvinoda kuitwa navaMusk nekambani iyi.
Elon Musk munhu anoisa maoko ake mune zvinhu zvakawanda. Chinhu chinongomunakidza anochipindira. Saka paTwitter ari kungoda chimwe chinhu chaanoshandisa kushambadzira upenyu hwake nezvese zvaanoita. Asi vamwe vanofungidzira kuti ari kuda kuti Twitter iwe nzvimbo apo vanotaura zvaanoda, kana zvakanaka kana zvisina kunaka zvaanongotaudaro.
Tinoona kuti ruzhinji rwevanhu runoita sekuti harudi kuti VaMusk vatenge Twitter. Chii chisingafarirwi nevanhu panyaya iyi?
Vanhu vakapfuma chaizvo, vanhu vane mari yakawanda ka hazvizivikane kuti donzo rake nderei chaizvo. Pamwe vanongofungidzira kuti pamwe angazoshandisa Twitter nenzira dzake dzinoendesera pfumo rwake kumberi. Hazvisisina chokwadi kuti ari kuitira kuti vanhu vave nemukana wakakura here yekuenda paTwitter, kana kuti achaita control zvakafanana na Zuckerberg weFacebook. Saka hakungoziya bedzi kuti vanhu vakapfuma chaizvoka madonzo avo haazikanwe chaizvo pavanenge vachitora zvinhu zvakadaro izvi. Vanhu havana chokwadi kuti vaMusk vanoda kubatsira vanhu kuti vave nemukana wekutaura zvavanoda here kana kuti pane chimwe chinhu chavakahwandisa chavada kuita naTwitter.
Sokuona kwenyu Professor Mukasa, ndezvipi zvingachinja mukushanda kweTwitter kana vaMusk vakatora kambani iyi?
Dzimwe nguva akati ada kuti Twitter ishandise business ka. Saka dzimwe nguva angati vanhu vachashandisa Twitter vachazofanira kubhadhara mari. Zvimwe pamwe ndo zviri mupfungwa make imomo, ngekuti ndo zvaakataura mashoko ake akati ada kuti Twitter ishande sebusiness. Sezvo munoziva kana une business chaunoda imari. Saka hazvina kunyatsojekera zvakanaka kuti chaakudira chinja izvo. Munhu anongoita zvaanenge afunga mabhizinesi ake yese akawanda anongoda kuramba achingopamidzira mabhizinesi.
Inini senyanzvi munyaya dzezvekufambiswa kwamashoko mass communications nezvimwe zvese zvinoenderana nebasa iri, Professor, kutengwa kweTwitter navaMusk kungakonzera dambudziko ripi kuvanhu? Kungakonzera dambudziko rei kuvanhu?
Anogona kubvumidza vamwe vanhu vanonyora zvinhu zvinosoropodza upenyu hwevanhu, kana kuti zvanambotaura anogona kuti vanhu vanonge vashandisa Twitter vabhadhare. Chinotyisa ndechekuti vanhu havanyatsozivisisa chaizvo kuti donzo rake nderei. Saka kune zvinhu zvakawanda. Dzimwe nguva Twitter pamwe ingazova inobudirira ichishanda zvakanaka hatiziweba, asi kune kasuspicion chekuti pane zvimwe zvinhu zvisina kunaka zvingaitike. Pamwe kuti ada kunza shamwari dzake dziya dzakambobviswa kuTwitter here kuti dzidzoke hatichaziweba, kana kuti auda kuti kushambadzirwe mashoko airambidzwa neTwitter. Hapana vanhonoziva, vanhu vakufunga chaizvo kuti chii chaizvo chaakuda. Pane zvinhu zvakawanda zvaanogona kuita. Munhu akapfuma ka anongogona dzimwe nguva anogona kuti musashandise Twitter musi wemuvhuro kawechipiri kana anything can happen. Ndo zvinoshiwa izvozvo. Uyo akanga aripo uyu Dosi anga ari munhu chaizvo ane pfungwa dzekuti Twitter isashandiswe baku kurakashawa muvanhu, tisingazive kuti vaMusk vane pfungwa dzimwe chete idzo here. Asi pavakataura kuti voda kuti Twitter ishande sebusiness, pamwe nebusiness model yavo ingazoguma yakuita kuti vamwe vanhu vabhadhare mari yakawanda here kana kuti chii. Chinotyisa vanhu ndechekuti hatizive kuti donzo rake ndere chii chaizvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvekutapwa kwenhau vachidzidzisa paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania kwekare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rezvemari vaMuturi Ncube pamwe chete nevamiriri vedzimwe nyika nhasi vanoenderera mberi nemisangano nebhanga reInternational Monetary Fund. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kubuda kwebhanga reStandard Chartered Bank muZimbabwe hakushamisi, sezvo rave bhanga guru repiri rekunze rave kubuda munyika. Vanoshandisa dandemutande reTwitter vanonzi havafari kuti mupfumi anopfuura vamwe vose pasi pose vaElon Musk vatengeserwe kambani yeTwitter. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvikare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka vateereri.